manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tishipepe nyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manera kana kavatereri tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wechitatu gunyana 13 2017. Makateerera ku Studio 7 nepfenyero yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri mu Washington DC. Tendo kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC.
Urongwa hwatinawo ndehwekuti tanga tichikumbira mangwana kuti chirongwa chedu chekuchinyoresa vanhu chiturwe zviri pachena yatinoti public launch nemutungamiriri wehurumende ndiwo chikumbiro chatanga tichiita mangwana.
Zimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC yoparura chirongwa chekunyoretsa kuvhota mangwana kunyange paine makakatanwa.
Tiri kuda kuti kunyoreswa koko kumise. Chekutanga hakuna kunyoreswa kurikuitika mangwana. Chiri kuitika mangwana ndechokuti vamugabe vachauya kusheratoni. Ini ndiye ndiripo pasheratoni ipapo. Vachauya kusheratoni vachienda kumakichi paya pari kutrenwa vanhu paya paya. Wonyepera nyika kuti voter registration yatanga.
MDC inotungamirwa navamogen tsvangirai yoendesa mutungamiri wenyika varobert mugabe kumatare edzimhosva nenyaya yekunyoreswa kwevanhu kuvhota. Dr Dish iri kushanda nekwese tv yavastrive masiwa yopikisa broadcasting authority of zimbabwe panyaya yekuda kuti itororo resinesi rekutepfenyura pasatellite. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichibva kuno kustudio 7 iri muwashington DC. Sangano reZimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC mangwana riri kutarisira kuparura chirongwa chekuumba gwaro idzvare kuvhota kana kuti electronic voters roll kuState House muHarare. Izvo zvinotevera kuziviswa nemutungamiri wenyika varobert mugabe kuti urongwahu hutange zviri pamutemo kubva musi wa14 gunyana kusvika musi wa15 ndira gore rinouya. Mukuzeya nezvenyaya iyi Blessing Zulu Studio 7 abata sachigaro weZEC Justice Rita Makarau.
Urongwa hwatinawo ndehwekuti tanga tichikumbira mangwana kuti chirongwa chedu chekuchinyoresa vanhu chiturwe zviri pachena yatinoti public launch nemutungamiriri wehurumende ndiwo chikumbiro chatanga tichiita mangwana. Vapedzezvo tanga tichizoti tinodainza vamwe vanhu vakati kuti vatichabva tanyoresa sevavhoti mangwana tirakidze ngese Zimbabwe kuti chirongwa ichi chatanga.
Saka urongwa uhu huri kuitirwa kupi?
Urongwa uhu huchaitirwa tinotanga tiri kuState House mangwanani tozovupedzesa masikati taku HICC Harare International Conference Center.
Ko kune mamwe matunhu munezenge maakupinda rini?
Kune mamwe matunhu ese kunyoresa kwatiri kufunga kuita ndekuti kubvira muzuro musi wa18 tinenge tapa madistrict offices edu tichiti vanhu avo vanokwanisa kusvika pamadistrict offices edu vaende vachinonyoreswa. Asi yatinoti national blitz iya patichaenda isusu kuvanhu tokutangisa tiri kufungidzira kuzozvitangisa apo patinge tane mishina yedu yese yakakwana.
Saka mangwana kungoparura chete kuti mudze vanhu kuti ndokwatakuenda
chirongwa ichocho.
Saka vanhu havangatarisiri kuti vachanyoreswa vese mangwana kumatunhu kwavaruko?
Aiwa, mangwana hakunyoreswe vanhu, kungoparura nekunyoresa vashomanana avo vane zvigaro zvavainazvo zvatinoda kuti nyika ione kuti vapfuura ava naivo vabvuma kuti chirongwa ichi chichitanga.
Sachigaro weZimbabwe Electoral Commission amai Rita Makarau vari parunhare muHarare na Blessing Zulu Studio 7. Zvichakadaro bato rinopikisa reMDC inotungamirwa navamogen tsvangirai nhasi raendesa kumatare edzimhosva mutungamiri wenyika varobert mugabe, Zimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC pamwe negurukota razvemutemo richiti pamusoro peurongwa hwekunyoresa vanhu kuti vavhote huri kuparurwa mangwana hauna kuziviswa zviri pamutemo. Urongwa uhu huri kutarisirwa kutanga zviri pamutemo munyika yose kunyange hazvo ZEC yakazivisa kuti ichatanga muna Gumiguru. Munyori mkuru MDC Tiva Douglas Mwanzora vanotise kuziva kwao boka rezeke harisati rapedza kugadzirira kunyoresa vanhu sezvo michina yebiometric voter registration isati yasvika yose munyika uye pasati patengwa michina yekuchengetera mashoko kana kuti maseva. Ngatinzwe hurukuru yataita navamwanzora pamusoro penyaya iyi.
Wongu ta kuidza mapepa edu ku court tichinyunyuta nezvinhu zvinenge zvina. Chokutanga ndechokuti vamugabe vakati voter registration yakuitika vakaisa proclamation pasati pane maservers inowa mamachine panochengeterwa information iyoyo. Number 2 pasinazve machine yacho anotora mafingerprints ewanhu anonzi mabiometric voter registration kits. Kunodiwa 3000 asi kune 400 chete akauya kuzoita zvetraining chete. Chechitatu ndechokuti nzvimbo dzekurojistra kuvhota hadzisati dzavapo. Chechina ndechokuti vamugabe vari kuti zvinotanga mangwana 14 September zvichipera 15 January. Zvavanoreva ndezvokuti mwana anoita 18 after musi wa 15 January achavhota. Izvozvo zviri wrong. Plus zvakare vanhu vedu havasati vaane zvitupa vanhu vachiri kubhadhariswa mari dzakawanda sei kuti vatore zvitupa. Saka taendesa kumatare kuti zvinhu izvi zvakafanana nekuita gorilla warfare kana kufuta vamwe panyaya dzesarudzo.
Saka nyaya iyi maikwirira kumatare api?
Takwira kudare rehigh court. Dare rehigh court rino tarisa kumbunyikidzwa kwekodzero dzevanhu zvakare atiti maconstitutional cases rine simba zvakare rekupigura zvinhu zvisiri pamutemo zvinenge zvaitwa nemutungamiri wenyika. Saka vamugabe vaita zvisiri pamutemo nekudeclare madeaths vachinyatsoziva havo kuti hapana chiri kuitika.
Saka munotarisira kuti nyaya inonzwikwa riini?
Taitishite chimbi chimbi inogona kunzwika manhuwa nhasi zvinobvumirwa kuti high court inogona kusita at night. Saka inogona kunzwika nhasi kana kuti mangwara makuseni.
Kwaivo vamakwirira kudare ava mavasvitso here magwaro ekumatare?
Mapepa ari kuenda kwavari ari kuenda na messenger of court kana kuti deputy sheriff. Sekuziva kwamunoita kavamugabe vanogara mudzimba dzine dzakarorerwa mbambo dziya dziya. Saka tinoendesa nechikonzi chedare. Saka chikonzi chedare chichavapa nekuti ichocho chinosvika pese. Asi tambokurukura nevamwewo vanoziva nezvemitemo kusanganisirawo vamwe vari muzanukesi vari kubvumirana nesu kuti zvakaitwa nemutungamiri wenyika zvanga zvisiri pamutemo. Zeti pachayo inotozviziva kuti iyo haisi ready kuti ite voter registration kusvikira muna October. Saka iyo kutiona kuti vari kumhanyira chini hasinyasa kutozvinzwisisa.
Munyori mukuru weMDC Tiva Douglas Mwanzora vari parunare muHarare neStudio 7. Sarudzo dzekutsvaga mutungamiri wenyika nenhengo dzeparamende pamwe nemakanzura idzo dzinofanirwa kuitwa pamwe chete gore rinouya muna 2018 dzinotarisirwa kuitwa mazuva ari pakati pekupera kwemwedzi wachikunguru kusvika pakati pemwedzi wanyamavhuvhu zvichienderana nebumbiro remutemo idzva. Izvi zvinopesana nemashoko emutevedzeri wasachigaro weZimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC ekuti sarudzo dzinoitwa pakati pemwedzi wachikumi nanyamavhuvhu. Aza chigwariwa anotipa nyaya inotevera.
Nyanzvi munyaya dzezvemitemo gweta muzvinafundo valavhumo madhuku vanoti kana upenyu hweparamende hukasadumburirwa panzira sezvinotarisirwa sarudzo dzinofanirwa kuitwa mukati memwedzi wekupedzisira upenyu hweparamende iripo husati hwapera. Upenyu hweparamende iripo hunoguma pakati pehusiku hwemusi wa22 nyamavhuvhu nokudaro mazuva makumi matatu ekupedzisira anotanga musi wa24 chikunguru. Izvo zvinoreva kuti sarudzo dzegore rinouya dzinoitwa pakati pemazuva ekubva musi wa24 chikunguru kusvika musi wa22 nyamavhuvhu. Muzvinafundo madhuku vanotiwo sarudzo idzi dzinogona kuitwawo nguva ipi zvayo kana upenyu hweparamende iripo hwagurirwa panzira nezvikonzero zvakasiyana zviri mubumbiro remutemo. upenyu weparamende unogona kugurirwa panzira nemukuru wenyika nekuda kwezvinhu zvitatu zvinoti kana dzimba dzeparamende dzose pamusoro nepazasi dzakazvimirira dzakapadzisa chisungo chekuti dzisavepo uye kana paramende yaramba kupadzisa bhajeti renyika pasina zvikonzero zvakati tsvikiti pamwe nekunge paramende yawirirana kuti haichina chivimbo nehurumende kana kuti vote of no confidence. Mutevedzeri wasachigaro weZEC vaEmmanuel Mugabe vakataurira vatori venhau kuti sarudzo hadzisi kuitwa nekukurumidza sezviri kufunga vamwe vanhu. Vaimbo vesachigaro weZim Rights uye vari Gweta vakutasapulu vanowirirana nemaonero amuzvinafundo madhuku.
Kana muchitarisa constitution section 158 inoti iyo sarudzo inoitika kusati kwasvika 30 days before the date president paakasweiwa in kuti aite president. Date iroro ndi 22 August 2018 because president vakasweiwa in na 22 August na 2013. Saka 30 days before that there must be an election.
Vakulu vanoti nyika ingangoenda kusarudzo nekukurumidza chete kana upenyu hweparamende iripo wagumisirwa panzira. Vakulu vanoti izvi hazvinetse nekuitika sezvo bato rezanupiefu riine nhengo dzakawanda mudare.
Paruka ukaverenga futi section 158 iyoyo ine imwe futi option kuti paramende ikaita decision yekuti tirikuda kudissolve. Unofaka kuita kuti election within 90 days or 90 days after that decision.
Mumwe wevaimbove sachigaro weboka rekutungamirira kunyorwa kwebumbiro remutemo uye vari munyori mukuru webato reMDCT inotungamirwa navamogen tsvangirai vadouglas monzora vanoti vakatara mazuva esarudzo mubumbiro remutemo kudzivirira mutungamiri wenyika kuti asatare zuva resarudzo paanodira.
Mutemo wedu wemaelections unoti iwo kana pa electoral president ma elections mamwe anoitika mwedzi wekupedzisira kwekupera kwemakore mashanu.
Mutevedzeri wemunyori wezvemutemo mubato rezanupf vamunyaradzi po mangwana vanoti mutemo wakajeka.
Aiwa, bumbiro remutemo rinotaura kuti general election inozoitiwa 30 days before the expiry of the parliament. Saka the key date iripo ndirokuti parliament yedu yakatanga kushanda zviri pamutemo muswana ndoparifanira kuzoitwa the next election. Saka dresi rakatopiwa haungo harimbodaidziri chero panoda kudaidzira munhu dete rinotongotopiwa neconstitution.
Mutemo unosungira kuti mutungamiri wenyika awirirane zuva resarudzo neZEC. Ndakamirira Studio 7 muchinoi ndini Ata Chigoriwa.
Apo zvikoro zvichangovhurwa pachitangwa kotoro yekupedzisira yegore, zvimwe zvikoro zvinonzi zvave kushandisa michina pakubhadhara mari dzechikoro kana kuti maswipe machine, izvo zvave kuita kuti vabereki varerukirwe nekubhadhara mari dzechikoro zvevana vavo. Asi zvisinei, vamwe vanoti dambudziko rekushaya kwemari munyika rinofanirwa kugadziriswa zvachose. Mutoro wedu wenhau Taura Ishava anotipa nyaya inotevera.
Nekuda kwedambudziko rekushayikwa kwemari raiva nenguva richiitika munyika, mumabhangi munogara makatsokodzerana nevanhu vanenge vachitsvaga mari kunyanya pamazuva ekuvhurwa kwezvikoro. Asi zvimwe zvikoro zviri munzvimbo dzakasiyana-siyana munyika zvave nemaswipe machine uye zvave kubvumawo kuti vabereki vabhadhare nenzira yekushandisa mari yefoni kunyanya EcoCash. Vamwe vabereki vataura neStudio 7 vati vanotambira danho iri sezvo rave kuvarerutsira panhamo yekutsvaga mari yekubhadharira vana vavo mari yechikoro. Mumwe wevanhu ava ndimuzvare Mutsasvanda avo vati chikoro chemwana wavo chakatanga kushandisa swipe machine pakutanga kwemwedzi uno.
Ine hangundoda kungotenda kuti pachikoro zvinomba kuwanikwa point of sale but kana tichida kubhadhara fees takwanisa kuswipe. Panoti tinonomira kubhengi so kuti fees yemwana wangu i 200 ndakutonopedza 4 days ndichibva zvazvivare sekubva na 7 kusvika na 4 ndakangomirirawo $50.
mumwezo mbereki wa Brewster Gwirei vati kunze kwekuene swipe machine chikoro chemwana wawo chayo kutambira mari pa Eco Cash izvo vati zvinobatsira kuti vasarasikirwe nenguva vachitsvaga mari pane kuita zvimwe zvinoraramisa mhuri yavo.
Zvaitikonzera kuti tisakwanisa kuita zvatinoda kuita pamamvura panguva yakare kufanira nekuti tichimira kumabhengi dzimwe dzenguri waimira mubhengi woshaya mari.
Asi nekuda kwekuti kunetsa kwemari kuri kuramba kuchienderera mberi munyika, vanhu vaive kutambira kuti uremu hwemari yebond note nemari yekunze uye nemari yekubhadhara munhu uchishandisa card zvakasiyana. Semuenzaniso, kana munhu uine zana remadhora ekuamerica unogona kuwana zana nemakumi matanhatu ebond note. Kana munhu uchishandisawo kadhi kutenga kana kubhadhara chinhu chezana remadhora unogona kubhadhariswa mari iri pakati pemadhora mashanu nemadhora gumi pamusoro. Mumwe mubereki asina kuda kudomwa nezita kana kubuda pamhepo ati chikoro chemwana wake icho chinove chimwe chezvikoro zvakazvimirira zvega muguta reBulawayo chinoti chinoda kuti mari yechikoro ibhadharwe imwe iri mari chaiyo imwe kuchishandiswa kadhi. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa kubva kubazi rezvedzidzo panyaya iyi. Nyanzvi munyaya dzeumhizha mukufambiswa kwemashoko vanaijo Gambanga vatsinhirawo kuti danho rekuti vabereki vakwanise kubhadhara mari yevana vavo yechikoro vachishandisa maswipe machine idanho rakanaka chose.
Sokuziva kwenyu mari iri kunetsa kutora kubva mabhengi mazuva ano, saka kana pachinge pane imwe nzira yekubhadhara inoitsa kuti vanhu vashandise nzira iyoyo pasingabudiswe iyo mari chayo yavanenge vamirira mucue kwenguva yakareba mubhengi, chinhu chakanaka.
Vagambanga vati havaone chakaipa pakuti zvikoro zvakawanda zvishandise Eco Cash sezvo zviri pachena kuti ndiyo nzira yekutumira kana kutambira mari iri kushandiswa nevanhu vakawanda munyika. VaButler Tambo vanove mutevedzeri wemukuru wesangano reCenter for Public Engagement vachitaura semuongorori wezveupfumi akazvimirira ega vati kunyange hazvo pane matanho ari kuedza kurerutsira vabereki kuti vabhadhare mari yevana vavo vechikoro, zvakakosha kuti dambudziko rekushayikwa kwemari rigadziriswe zvachose risati ranyanyoipisisa. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Taurai Shava.
Kunetsana kwebazi reBroadcasting Authority of Zimbabwe nekambani Dr. Dish iyo iri kushanda nekambani yeKwese TV nenyaya yerezinesi kuri kuenderera mberi mumataredzi mosva. Dare repamusoro reHigh Court rakambotonga kuti rezinesi iri rimbomira kukanzurwa nyaya ichinzwikwa kumatare. Asi bazi yakakwira kudare repamusoro soro reSupreme Court ichipikisawo mutongo uyu. Magweta Dr. Dish anonzi atumirawo mapepa ekumatare achipikisa zvakakwidzwa kudare nebhazi izvi. Magweta aya anoti anoda kuti Kwese TV imboramba ichitepfenyura zviri kubva kukambani yeKwese TV kusvika matare apa mutongo uzere. Dare reSupreme Court riri kutarisirwa kuzeya nyaya iyi mazuva mashoma anotevera sezvo magweta ari kuti inzwikwe nechimbi chimbi. Pari zvino vanhu munyika vanotenderwa kuona zvinobva kuDSTV yekusouth Africa chete pamadande mutande esatellite. Makateerera kunepfenyuro yevanhu yeStudio 7 tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Munotibata pa 909 AM, pa 4930 kana pa 6065 ne 15460 kHz pa shortwave. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mauto eAmerica anotauraya varwi vechikwata cheAl-Shabaab vatanhatu mukurwisa kwaita chikwata ichi kutsva nhasi kuchamembe kweSomalia. Kanoveke China, America ichirova chikwata ichi mwedzi uno. Mumashoko avaburitsa, mubatanidzwa weAmerica neAfrica weUS Africa Command unoti wananga chikwata ichi rutatu mambakwedza munzvimbo iri makiromita mazana maviri nemakumi matanhatu kubva muguta guru reMogadishu. Mumiriri weAmerica kuCambodia apindura zvinechisimba kuzvipomerwa zvakasimudzwa nemutungamiri wehurumende waHussein zvekuti America iri kuedza kubvisa hurumende yavo nechisimba achiite zvipomerwa izvi manyepo uye hazvina nematuro ose. zvimwe zvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika zviri kuronga kunoratidzira kuNew York panguva ichaitwa musangano weUnited Nations General Assembly wechimakumi manomwe nembiri uyo mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vari kutariswa kupinda svondo rinouya. Mumwe vari kutungamira urongwa uhu muzvare Savannah Madamombe vanoti vane urongwa hwekuratidzira kutanga nemugovera uno pamuzinda weUnited Nations pamwe chete nepamuzinda weZimbabwe uri muNew York kusvika musi uchataura vaMugabe pamusangano uyu uyo unove musi wechitatu. Vanoti zvakawanda zvavari kunyunyuta nazvo zvinosanganisira kurambidzwa kuvhota kwevari kunze kwenyika uye kuti hurumende haisi kuvapa mukana wekutaura navo nhunha dzavo. Muzvare Madamombe vanoti zvimwe zviri kuvashungurudza kushandiswa kwemari kwavanoti kusina kutsarukana munzendo dzemutungamiri wenyika avanonzi vari kutariswa kusimuka nechikwata chevanhu vanodarika makumi manomwe uye mumwe nemumwe vanhu ava anonzi anotarisirwa kuzowana mari inoita chiuru nemazana mashanu chemadhora semari yekushandisa pazuva. Gore roga roga zvizvarwa zveZimbabwe zvinoungana muNew York zvichiratidzira panoitwa musangano uyu. Muchikamu chedu chatinotarisa zviri kuitwa nevana veZimbabwe vari kunze kwenyika taita hurukuro namuzvare Madamombe.
Kuratidzira kuripo, vanhu vari kunyunyuta, vanhu vaneta, vanhu vari kuti vakuru vedu vanouya havataure nesu, vakuru vedu vanogara variko kumba havataure nesu, vanhu vari kumbunyikidzwa, vanhu vari kushaya kutotaura sei zvichemo zvavo zvavainazvo pamusara penyika yedu yaumburuka yaita marengenya. Saka mwana kana asingachema anofira mubereko, isataramba kufira mubereko, kuda kuchema, kuda kutaura zvichemo zvedu.
Saka mune zvinangwa here zvamunotarisira kuti muchasvitsa pakuratidzira ikoko?
Zvinangwa zvinogara zviripo zvakawanda, zvikuru ndezvekuti tinoda kuti hurumende yedu itirwe. Isusu tiri vana vanosvika 3 miliyoni vari kunze kwenyika, hatingarasirirwe kuita kunge tisina kumusha. Tinoda kuti tivewo nekodzero dzedu dzatakanyorerwa pabumbiro redu renyika kuti tinofanira kunge tinaro. Kubvira kuvhota tiri kuno kunze kwenyika, tinofanira kunge tichivhotako kana tichikwanisa kutumira mari tiri kuno kunze kwenyika nyika ichifamba ichienderera mberi. Tinotadza sei kupiwa dzimwe kodzero dzese dzinopiwa vamwe? Tinozonyimirweiko dzimwe kodzero? Ezvino kuvhota kuri kuitwa uku tingadai takabvumidzwawo kuti tinyorese tiri muno matiri muno embasi dzedu basa radzomberei. Tinofanira kuenda pamaembasi pedu tonyoresa kana kuvhota. Vana vekune dzimwe nyika vanobvumidzwa, vanoita saizvozvo. Ko Zimbabwe inotirambidzirei? Inga zviripo mubumbiro. Ko zvinorambidzirwei kuti tizviti?
Saka kuratidzira kuri kuitika mugovera uku kwakamira sei?
Nemugovera vanhu vari kuratidzira vese vanhu vane zvichemo zvavo zvakasiyana siyana, umwe neumwe ane zvaari kunyunyuta. Vana vevhu hakuna kana kuti zvakaoganaizwa neboka rakati kana kuti rakati. Vana vevhu umwe neumwe ane zvichemo zvake zvakasiyana zvavari kuchema.
Saka kuri kuitirwa papi muNew York?
Tinenge tiri paUN nepamission pedu, pamission house. Tinenge tiri paUN musi weSaturday kubvira na11 kusvika na5. Tozonge tiri pamission musi weSaturday uyo musi weMonday tinenge tiri pamission house kubvira na11. Musi wechipiri tinenge tiri pamission house kubvira na11. Musi wechitatu tinenge tiri paUN kubvira na8 dzemakuseni. Ndopanotarisirwa kuti vakuru vedu vanenge vachitaurawo, ndo vachitaurawo vari mukati, vachitaurawo maonero avo, isusu tinenge tichitaurawo maonero edu tichibatisana pamwe vangatinzwe.
Vanhu vangani vamunotarisira kuti vangapinda mukuratidzira uku?
Gore rakapera pakaita vanhu vanosvika ivo about almost 300 vakauya. Tinodayira vanhu vari kuuya, vanhu vari kufuna vari kuti vanouya.
Tinoona kuti mukuratidzira kwamaita makore apfuura maamuchingoratidzira nenzira idzodzo dzamuri kuronga, pane zvashandukawo here zvamunoona kubva mukuratidzira kwamakaita iko?
Kushanduka unokuona because chekutanga chandinogona kutaura ndechekuti vakuru vedu havana kumbobvira vakafunga kuti vangauye paUN mumwe musi rimwe gore vagoona vana veZimbabwe vakamira vakavamirira. Zvinova zvinhu zvakavashamisa kana ivo vachisvika kumba vakanyinyita chaizvo vachiti vanofunga kuti vanyadziswa. Isu hatisi kuda kunyadzisa mukuruba, asi tiri kuti mukuru kana asiri kutiteerera tonzwikwa nani? Tonzwikwa nani? Chido chedu hachisi chekuda kunyadzisa mukuru basi. Ende kana tichiona zvinezvi vanhu vaakuenda vachitaura vakawanda, handiti kare vanhu vanga vachitya, ndo chimwe chinhu chikuru chatinofanira kunzwisisa kuti vanhu kana vakange vachitya kutaura kuna chino chinji.
Tinoona pamunoratidzira panoyo vamwe vanenge vachiratidzira vachitsigira hurumende Zanu PF vakaita sana December 12 movement. Izvi zvinokudzoserai kumashure here kuti munozviona sei?
Atidzokere kumashure. Ve December 12 movement munhu wese anoziva kuti ipoka rakamirira pan africanism and iyo hurumende yedu inowana chete vanhu vekune rimwe nyika vanovamiririra, inoshaya kana mumwe chete wenyika yavo anouya kuzomiririra. Dai vari vana vezimbabwe vari kumirawo vari paside nesu vachiti kwete zvamuri kutaura muri kunyepa, taiti tinodzokera kumashure.
Vanga vari chizvarwa chezimbabwe muzvare Savana Madamombe vari parunhare munew york muno muamerica nestudio 7. Zvino tomboenda kuna Marvelous Mutsvanga nyaya westudio 7 kuti tinzwe zviri kuitika pafacebook nepawhatsapp.
Vatsigiri vestudio 7 vepawhatsapp vane zvakawanda zvavari kuzeya pari zvino. Regai timboenda kwavari tinzwe kuti vari kuti chii.
Makadini zvenyu vestudio 7, ndiri kutaura ndine Patrick Mombe, ndiri kuno kusouth africa mujohannesburg. Zvikuru sei ndiri kude kuyambira bato remdc at inotungamirirwa nava Richard Morgan Tsvangirai kuti ivo vanofanira kuti vachitotora advantage iri kuitwa muzanu PF yekusaurirana kwavo vachipokana vachidi. Saka ini ndiri kuti iwo sebato guru ratine vimbo naro kuti ndiro ringagona kuisa kana future yevanhu pa table. Tinonga tichiti ivo ndavazame kuti vachiregawo kupinda munyaya dzakaita saidzodzo vachipokana vachidi. Ndavachishandisa advantage iyoyo ndokuti vagone kuti vanhu vachiona kuti aiwa ngatitomira nedivi iri. Saka ndinovimba kuti iri bato iri ndiro ringakwanisa kutungamirira ruzhinji rwezimbabwe kuti gone kubva mumatope kana madhaka atiri kusangana nawo mukati mwenguva ino. Saka ndiri kuvayambira vamugenitsvangira kuti vagadzirisanewo murunyararo nenhengo dzavo, zvikuru sei vakuru kana kuti maleaders avo, kuti vagone kuwirirana nawo kuti aiwa isusu ngati tichishandisa izvi seadvantage yekuti tigone kusvika. Aiwa ndizvo chete zvandingadai kundokumbira kuti aiwa dai vaita saizvozvo. Ndinotenda hangu.
Kana musati mafarira Facebook page yedu yeVOA Shona, endai paFacebook motsvaga pakanzi VOA Shona, modzvanya pakanzi like. Ini ndini Marvelous Mutsvanga nyahuye ndiri muWashington.
Tombotarisa nhau dzemitambo. Zvabuda mumakwikwi ekosafa women's championship ari kutambirwa kuBulawayo, Zimbabwe yakunda Madagascar 4-0, ukuwo Zambia yakarova Malawi 6-4. Muchirongwa chedu cheLive Talk Diaspora Forum na 8 PM tiri kutarisa urongwa hwezvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika. Hwekuronga kunoratidzira kuNew York kumuzinda weUnited Nations kuchaitirwa musangano weUnited Nations General Assembly. Mutungamiri wenyika Robert Mugabe vanotarisirwa kuti vachapindawo musangano wepagore uyu. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzanhasi. Zimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC yoparura chirongwa chekuvhota chokunyoresa kuvhota mangwana kunyange paine makakatanwa. Bato rinopikisa reMDC inotungamirwa navamogeni Tsvangirai roendesa mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe kumatare nenyaya yekuparura kwavakaita mazuva achanyoresa vanhu kuvhota. Kwese TV yopikisa Broadcasting Authority of Zimbabwe panyaya yekuda kuti itore ruresinesi rekutepfenyura. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, tinovimba kuti muchange muine zvakare mangwana. Kana mchida kutumira tamba mboja, zitumirei ku Studio 7 at VOA Shona. Kana o kutinyendra opa website yedu ye www.voashona.com. Ini ndini jonga kandemi ili ndo kusitia mina ntungamili nkomo.
So kuhisika tisenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Hola mugela emoyeni ngenjabulo ngolwesithathu mhlaka 13 kumpandula 2017 ngontungamili Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Abentanga thina sebathi hatshi asambeni ngobuningi bethu siregister ukuvota amalanga ukuthi abantu bevote sephumile kusukela mhlaka 14 September 2017 kuze kufika mhlaka 18 January 2018. Ayo sabisi register ukuthi sivote siye kuma wards ethu siye kuma district ethu kuzawe ama abezeka ama mobile team land.
Ikomishini ebona ngokuqhutsha kokhetho izasungula ngokusemthethweni uhlelo lokubhalisa abantu abazavota kukhetho oluzayo kusasa.
Blayo Progressive Resident Association le Blayo Vendors and Traders Association besihamba sipankasa zakamuzi zakobulawayo sibaxwayisa ukuthi i-voter registration process sizaqala.
Abasakhulayo bakhuthaza amabandla aphikisayo ukuthi aqakathekise ukubhalisa ukuvotisa ontanga. Izakhamizi zeGwanda zisola ikhansili yaleli dolobho ngokufaka imitshina yama-prepaid meters ingazange ikhulumisane lazo. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Abasakhulayo sebekhuthaze amabandla aphikisayo ukuthi aqakathekise ukubhalisa ukuvotisa ontanga ikakhulu labo abazavota okwakuqala kukhetho oluzayo. Kubika intatheli yethu uGibson Bebe.
Lokhu kuveze emhlanganeni obuqoqwe inhlanganiso yeFrederick Ebert Stiftung FES Alumni izolo eHarare ukufundisa abatsha ngokuqakatheka kokubhalisa ukuvota lokulungela ukuthatha izikhundla emakhansilini lasidale lephalamende ngomnyaka ozayo. Umqondisi weFES Alumni eZimbabwe umnumzana Pride Mkhono uthi njengabatsha kabasoze begoqe izandla lona uhlelo lokubhalisa ukuvota soluqala.
Abentanga thina sebathi hatshi asambeni ngobuningi bethu siregister ukuvota amalanga ukuthi abantu bevote sephumile kusukela mhla ka 14 September 2017 kuze kufika mhla ka 18 January 2018. Ayo sabisi register ukuthi sivote siye kuma wards ethu siye kuma district ethu kuzawe ama abezeka ama mobile team land sibambe isithupha zethu sibambe incwadi zethu ukuthi sihlala ngapi sihambeni siye register sivote. Siyakwazi ukuthi bazazama ukuthi kube nzima ukuthi singavote kodwa kumele sime siqine ngoba ilizwe leli ngelethu. Indlela yokuthi sikhiphe uhulumende lo osiqilibezelayo ongasiniki amathuba yikuthi sihambe semvota simkhiphe.
Umnumzana Gift Siziba obe ekhona la emhlanganweni uthi sokuyisikhathi sokuthi amabandla aphikisayo angene emaphandleni ngoba kulapho okunodubo lwabontanga abavota bengelalwazi.
Abantu fanele bevota ngobiningi ngoba yibo ke engithi mina kibo bayibo ke ama victims o situation yenzakala elizweni. Uma umuntu angakuhle njengokuthi kubana 97% yabasha kabasebenzi manje uma singakela ukuyavota yithi ke esibana lo dubo sokuqathe kulubana abasha ke bayevota ukuze ke bekwazi ukukhetha ukhulumende ozakwazi ukubayenzela imisebenzi lokubana inhlala kahle yabo iyephambili. Alaba bamalungu aphikisayo amabandla aphikisayo bazimisele kakhulu ubana kusetshenzwe ke ikakhulu ke emaphandleni lapho ke abantu abayithuselwa khona ukubana usabhu uyomnikazi weZimbabwe njalo iZNPF yobanikazi weZimbabwe ilizwe ngelethu sonke.
okade emele ontanga abasemakolishini njalo engumkhokheli wenhlanganiso emela izifundo eZimbabwe National Students Union zinasu umnumzana Alistair Funye uthi njengabafundi bafuna ukuthi kube lenhlelo zokubhalisa emalokishini.
Thina njengabontanga nxa idethi isibenyezelwe kutsho ukuthi sesiya kuground cause bengokokuhle ukuthi sibonakale sikuground singakwazi ukuthi election langkhona likhona next year kumbe likhona omnyaka olandelayo. So ngithi kubontanga bonke, let's go back to ama basics. Asambeni kubomadlembuzi kubotsholotsho nkayi singena ama-university singena ama-college zonke simobilize sikhuluma ilizwi lokuthi abantu beregister bevote.
Ingcishi ebona ngembali yelizwe leZimbabwe umnumzana Chenisani Dugwa uthe kuyajabulisa ukuthi abatsha sebekubona ukuqakatheka kokufundisa lokukhulumisana ngezokhetho.
Ona kwami okwakathesi okade ukukhulunywa lapha kutshengisa ukuthi ngabantu asebecabanga, ngabantu asebe-organized. Akudingakali ukuthi engxenye bengayenelisi ukukhuluma khona okukwenza khona okade bekukhuluma. Kodwa khonoko sokukhanya ukuthi labo sebefuna ukuthi bebalwe. Sifunde ngama-social movements ekakhulu ukuthi achiyana njani lama-political parties ngenhlanganiso zombangazwe. Sathola ukuthi hayi labo balelungelo bale-role kumbeni balendawo balesikhathi ezokuthi bangene kuma-communities bangene kwababo abanye abatsha bekhulume ngodaba leZimbabwe.
Inhlanganiso ye-FES yakwele Germany ibona ngemfundiso egoqela ezemvelo, ezabatsha, ezabesifazana lezezisebenzi. Umongameli Robert Mugabe waze ukuba uhulumende usungula uhlelo lokubhalisa ukuvota kusukela mhla ka-14 Mpandula kusiya ku-15 Zibandlela womnyaka ozayo. Kodwa ibandla eliphikisayo ele-MDCT alivumelani lakho lokhu ngoba iZimbabwe Electoral Commission ZEC kayikatholi imitshina eyeneleyo eyama-BVR ukuthi abantu babhalise. Kusenjalo abe-MDCT namhlanje babuthanise abantu abalabazali abathuthela eZimbabwe abalezithupha ezibhalwe Alliance okutsho ukuba ngabokuza ukuthi bancediswe ukulungisisa izithupha ukuze benelise ukuvota njengelungelo lomuntu wonke weZimbabwe aliphiwa isisekelo sombuso. Ngimele iStudio 7 seHarare, nguGibson Pepe.
Ikomishini ebona ngokuqhutshwa kokhetho iZimbabwe Electoral Commission kusasa izasungula ngokusemthethweni uhlelo lokubhalisa abantu abazavota kukhetho lomnyaka ozayo. Ukusungulwa kwalolu hlelo kulandela isaziso sikamongameli Robert Mugabe ngeviki edluleyo esokuthi iZEC izaqala ukubhalisa abantu kusasa iyeqeda ngoZibandlela mhla ka-15. Umgcinisihlalo weZEC unkosikazi Rita Makarau utshele iStudio 7 ukuthi umongameli Mugabe nguye ozasungula lolu hlelo ekuseni e-State House lapho abazabhalisa khona abantu abalutshwana. Wengeze wathi ukubhalisa uZulu ngobunengi bakhe elizweni lonke jikelele kuzaqala kusikhatshana esilandelayo nxa sebethole imitshina eyama-biometric voter registration kits eyaneleyo. Ngakolunye uhlangothi, inhlanganiso ezizimeleyo ziqhuba umkhankaso wokwazisa uZulu ngokuqala kohlelo lokubhalisa ukuvota lolu. Enye yalezinhlanganiso yi-Abameli eyinhlanganiso yamagqwetha alwela amalungelo kaZulu. Sixoxe lomqondisi walenhlanganiso umnumzana Tiney Mukwewa.
Njengabameli lezinye inhlanganiso ezitholakala koBulawayo, Bulawayo Progressive Residents Association leBulawayo Vendors and Traders Association, besihamba sibhankasa kuzakhamuzi zakoBulawayo sibaxwayisa ukuthi i-voter registration process sizaqala. Bekungumlando weZEC ukuze ikhankase ukuthi sokuzaqalisa. Bekubele ukuthi iZEC i-advertise iphephandaba ikugidela kumaradio ukuthi lokhu kuzayenzakala. but isimangele sibona izethu ngakhulumi ngakho ethule sasithatha inyathelo lokuthi sazise uZulu ukuthi lokusukuzaqala.
Bebengakwazi yini bona abantu ukuthi lolu hlelo luyaqala kusasa?
Abantu kule kwakhulunywa kumagadashi ukuthi lolu hlelo luzaqala, but ngesintu bathi imithwa ngokuphindwa. Bekumele ukuthi inhlanganiso yesikomishi wezeki bakhankase ukuthi uZulu ahlale esazi. Kuvamile ukuthi nxa lokhu uhlelo olundanga ukurejista lusenzakala, kutholakale kulama-adiveti kumaphephandaba, kumaradio, kumathelevishini, kukhulunywa nje ukuthi abantu bayorejista. Kodwa kathesi sibona ukuthi lokhu bekungayenzakali, bekungani kuthule, and ukuthula kwakhona lakho kusenze sethuka saphuma ijumo ukuze sizame ukuthi uZulu azi ukuthi kulo hlelo oluqakatheke kangaka oluzaqala kusasa.
Ukungaphi lapho lifike khona?
Thina esizenze khona sithethe amawadi wonke, ama-representative amawadi awenhlanganiso emela izakhamuzi. So sithethe amawadi wonke 29 aBulawayo.
Kumnumzana Tineyi Mukwewa, ligqwetha, sixoxelaye ekoBulawayo. Izakhamizi zeGwanda sezisole kakhulu ikhansili yaleli dolobho ngokufaka imitshina yamanzi ezindlini ama-prepaid meters ingazange ikhulumisane loZulu. Zithi imitshina le isibangele ukuthi indleko yamanzi ikhuphuke. Kufika uVusisizwe Mkhwananzi.
Iningi labantu elikhuluma emhlanganweni obuqoqwe ngabameli amalungelo oluntu iZimbabwe Lawyers for Human Rights ligonone ngenyathelo lekhansili lokufaka lezi mpompi ezibamba uZulu ngamandla ukuthi abhadalele amanzi. UNkosazana Nobuhle Ndlovu ngomunye osefakele i-prepaid meter endlini yakhe njalo uthi simlethele udubo.
Azange sitshelwe lokho esekusenziwa namhlanje. So ngahamba le $60 zami, instead ukuthi bacala bakhipha imali yama-tariffs ya $32, then sebekhipha i-40% yabo abathi ngiyayibhadala esikweleti engikwazi ngilaso. Bahle baqala ngokukhipha i-40% kuqala, ngigcine sengisala sekile mali engange-$3 eyamanzi, okuyukuthi amanzi e-$3 awangiphutshisi inyanga. Njalo futhi nginanzelela ukuthi phakathi komuzi wethu weGwanda ama-prepaid meters la anifakelwa iloba ngubani engakhonsalthwanga, osibona ngani ikuhlukumezeka kwamalungelo ethu ngoba amanzi siyawafuna.
Umnumzana Ndumiso Mpande uthi ubona sengathi ikhansili ifaka lawo mamitha ukuze yenelise ukuthola imali.
Kiyo yona ikhansili ekutholeni imali kukhanya kuyinto e-right, kodwa kithi thina ama-residents izakhamizi asikuzwisisi, ikakhulu thina labo esasile ezinye izikweleti. Ngoba nxa ufika kwampana usithi uyabhadala, bakutshela ukuthi ungona imali ethile iye esikweledini. Next month ungabuya futhi ungona uyabhadala, ufuna ukubhadala ngendlela obhadale ngayo last month, bakutshela ukuthi sokutshintshile. Last month kwakuyi-human error, kathesi sokucomputerized. So iqiniso lakhona ukuthi kusebenza njani asikwazi.
UNobhala Jikelele wenhlanganiso yezakhamizi zeGwanda eyeGwanda Residents Association umnumzana Bekezela Madumafuzwayo uthi ikhansili yephule isivumelwano abasenzayo.
Thina isivumelwano esasilaso lecouncil was ukuthi ama-prepaid meter azaphiwa abantu abawafunayo until size kube le-different arrangement, but manje icouncil kathe sesibona lisihambe phambili sinikafakela wonke umuntu ama-prepaid meters. Like nxa umuntu ekuqasa ukuvula amanzi kumele abhadale about $30, and izindlu eziningi sikhuluma kathesi azikakhonekthi amanzi since kwafakwa ama-prepaid meter. Asokunzima phakathi ekompona abantu abasazwanani ngoba abangela manzi baningi, abangela manzi kathesi abangakakhonekthi. Omakhelwane sebelala bekhiya amamithi izimpompi zabo, sokunjanjani akusela kuzwanani.
unkosazana Nosimilo Chanayiwa oligweta uthi ungumlando wekhansili ukuthi lawo mamitha asebenze. Usodolobho weGwanda umnumzana Nolechi Ndlovu uthi lobanje sebeyitholile imbiko eveza ukuthi amanye alawo mamitha kasebenzi kuhle, kaba ngeke besalumisa lolu hlelo njalaba lezikhalazo kabaze ofisini. Ikhansili ithi yathatha lelinyathelo ngemva kokunanzelela ukuthi uZulu ebengasabhadali indleko zamanzi. Ngimuvo Sisizwe Mkhwananzi owendaba zeStudio 7 ngisemajawundeni eGwanda.
Kuhlelo lwe-Diaspora Forum namhla sixoxa labaqoqa ukutshengisela besola umongameli Robert Mugabe ngokuza labantu abaningi eNew York ngapha eMelika emhlanganweni we-United Nations General Assembly. Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Izizalwane zeZimbabwe ezihlala ngapha kwelemelika ziphakathi kokuqoqa ukutshengisela kuyona le impelasonto zisola umbuso welizwe lazo phambilini komhlangano we-United Nations General Assembly edolobheni le-New York ngapha emelika, lapho umongameli Mugabe akhangelelwe ukwethula amazwi akhe. Umgabe ukhangelelwe ukuya kulomhlangano lemuli yakhe leziphathamandla ezingamachumi ayisikhombisa kuhambo oluzasebenzisa izigidi lezigidi zemali. Izizalwane zeZimbabwe ezigoqela lebandla eliphikisayo LMDCT zithi zizatshengisela njengenhlala yenza phandle kwesigodlo se-United Nations kanye laphandle kwesigodlo someli weZimbabwe e-UN. Sixoxele sinye isizalwane seZimbabwe esihlala eMelika, unkosazana Tsitsi Chiriseni Chiriseri ongomunye wabaqoqa ukutshengisela lokhu. Saqala ngokumbuza ukuthi ahamba njani amalungiselelo.
Ahamba kahle nje manje, kathesi sisamobilize abantu nje ukuthi sihlanganeni sonke sibone ukuthi kwenze kanjani. Besibambe uThomas Mafumo lo mhlabelelo omkhulu layo bethe uyeza mhla ka 17. So kulabantu nje abaningi abazayo from different places abakonfirmayo ukuba they are coming through, because abanye bazikhulumela nje ukuthi abanye basuka eTexas, abanye ngabasuka eWashington DC, abanye ngabasuka endaweni nje ezijiyeneyo jikelele ukuthi beze kuzomhlanganeni lo. I mean, this time around sizakwenza ukuthi kube ngani kube different, ngoba amalanga akhona acha kuze kube ngolwesibili from i-weekend yangi-Saturday. So sesilungiselele nje, sahlanganisa nje izimali zokuthi abanye bazabe behlale kwezinye indawo, sisazama ukubalungisela indawo zokuhlala. Konke nje kuyahamba kahle kahle.
Konke lokhu likwenza phansi kwenhlanganiso na kumbe izizalwane nje zeZimbabwe ezingela nhlanganiso?
Hayi, lapha sila nhlanganiso, wonke umuntu nje uyahlangana ngezinto ezizalwane, ngoba sonke nje silezinto ezifana naye, sikhala ngento ezifana naye. So akula ukuthi lo ngwe ZANU-PF, lo ngwe MDC, lo ngwe Build Alliance. Nje sizizalwa zeZimbabwe sonke siyahlangana nje, siphungula ukuthi sikhalele ilizwe lethu. Siyenza lo mhlangano kuyenza ukuthi abantu bebekwazi ukuthi thina esingapha ngomfula asivumelani lento ezenzakalayo ngale khaya. Njalo abantu sebedubeke kakhulu, siyabona ukuthi thina njengoba singapha komfula, abantu bengabona ingathi thina singcono kumbe impilo zethu ziyazihambela kanje, asilandaba lokwenzakala ekhaya. But hayi, thina singukubabonisa ukuthi thina lathi asivumelani lakho, lathi sikubekile kakhulu nxa sibakhangele ukuthi bayadubeka kanjalo.
Lo ngunkosazana Tsitsi Chiriseri, isizalwane seZimbabwe esihlala khonapha eMelika. Lokhe sisedabeni lwezizalwane zeZimbabwe ezihlala kwamanye amazwe, uPraxedius Jeremiah weStudio 7 uxoxelo nkosikazi Nonhlanhla Mthethwa odabuka kwele South Africa obeze emhlanganweni wamakholwa esiKristu eNew Jersey khonapha eMelika. Abaphatheke kulombuthano ngabadabuka emhlubulweni wangezansi kwezwekazi le-Africa bengabe Christian Fellowship International kumbe i-CFI. Umamthethwa ngumsekelo omkhulu wohlelo lwe-Studio 7 oluphatha indaba eziphathelane labesifazana oluphansi kwesihloko esithi asihluzeni bomama akhulume ngalo.
Asihluzeni bomama kustudio 7 njalo ngolesine niyaphuthelwa ngiyafisa ukuthi nilalele ngoba into yokuqala bomama sinenkinga thina bomama siyahlukumezeka njengoba sihlukumezeka neingane zethu futhi ziyahlukumezeka singabantu besifazane siyafisa ukuthi uma sihlangene sicoce ngale zinto ukuthi yini engadala ukuthi singahlukumezeki sukumani bomama nenze umsebenzi wezandla nifundisane ukuthunga nifundisane ukwenza lokuthungela izingane nifundisane nokuphatha amakhaya nokuthi ekhaya ubaba uphathwa kanjani abantwana baphathwa kanjani umphakathi wona simelwe bomama ukuthi njalo uma sihlangene singakhulumani sodwa kodwa sikhulekelane sifundisane ukuphatha amakhaya yilokho engifisa ukuthi nilalele njalo ngolesine ningaphuthelwa ngoba umfazi ongalaleli ulwesine uyaphuthelwa ngoba kulesine siyakhuleka ulwesine sifundisana amakhaya ulwesine sifundisana umsebenzi wezandla unkosikazi onezandla eziyishumi akakwazi ukuhlala ngendlala ngoba unezandla kufanele ufunde ukwenza lokhu nalokhu ungathunga ungakwazi ukuyowashela amanye amakhosikazi ungakwazi ukwenza iy'nwele ungakwazi ukwenza noma ngoma yini akekho umuntu osifazane ungavele ahlale nje athi ngilambile 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 kodwa enezandla izandla lezi zikhombisa ukuthi unamadoda ayishumi awudingi ukuthi uze ube nendoda ukuze ube nokudla etafuleni sebenzisa la madoda ey'nzwane zakho eziyishumi ukuze uthole konke okudingayo wozani makhosikazi niyaphuthelwa asihluzeni bomama ngoba uma ungayihluzi uyophuthela kustudio 7 njalo ngolesine
unkosazana Nonhlanhla Mthethwa isizalwane sase South Africa ebesize emhlanganweni we CFI e New Jersey. Kuwoza Friday ngolwesihlanu sihamba lo Stango lo Nongoma bephethe idlalade labo elitsha.
Ustango lo Nongoma iqembu labantu ababili abenza umculo weAfrica ohlanganisa iacoustic guitar le instrument yethu yaseAfrica imbira.
Ustangolo Nongoma kuwoza Friday ngolwesihlanu ungakhutho. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha e Voice of America ese Washington. Kambe luyini uthando? Vakhona abathi akulanto kuthiwa luthando emhlabeni kodwa vakhona abanye abathi lukhona uthando. Asizweni unkosazana Musa wenkonzi Dlovu lo mnumzana Kilton Moyo oyincwethi kwezokuthandana kwabantu bexoxa lo mnumzana Obert Dube velo Gibbs Dube we Studio 7 uMandlovu usungula lingxoxo.
Uhlupho ukuthi ulimi lwethu lezinye ndindini ulove lo like basebenzisa ibaleli so umuntu will like you kodwa akutshele ukuthi ngiyakuthanda umuntu will love you akutshele ukuthi ngiyakuthanda so kuyakhathaza khonapho ngoba uyathi umuntu usanokuhlangana laye bese kutshele ukuthi uyakuthanda kuyahlupha khonapho
ukuthi ngiyakuthanda lokana ukuthi okwenhliziyweni waphansi phansi uyakuya kuzwa njani la ukuthi lapha ngiyathandekayo
into enkulu yikuthi umuntu atshengise ngoba ukuthi umuntu akhulume nje amazwi sonke senelisa ukuthi umuntu uthi umthethe ngiyamthanda kuphelele khona kodwa izenzo zakho umeke ukuthi zitshengisele ukuthi umuntu lo uyamthanda
siyakuzwa kakhulu ke Mandlovu sike sithathe ke ubaba uKilton Moyo. Nga uthi umuntu esithi Mandlovu nyakuthanda, uyabe sichona vele baba Moyo.
Imvelo le ukuthi abantu vele ubuntu ukuthi abantu bathanda. So nga esithi Mandlovu nyakuthanda, esithi uthi Mandlovu sengikhethe wena. Phakathi kwabo bonke laba abaningi ukuthi siphile ndawonye.
Kodwa ngabe kuliqiniso kuba umuntu uyabe zikhulumela nje.
Uyabona ke emhlabeni ukuthi sesilulazise ukuthandana. Kulabanye abangabe besithi ngiyakuthanda esitsho ukuthi ufuna ukulala lawe. Ngoba abantu abaningi bayathatha isex bayenze ingane lithando.
Sesilobaba Robert Dube, ikunjalo.
Uthando ngathi mina into enye ongeke wayikwanisa engani njengenhliziyo yomuntu. Uthando into enjengomkhuhlane. Uthando into ongeke kodwa uthando ezithandaneni kuhle kuhle ngathi mina yinto enye ngathi kangiyibonisisa ngibona ukuthi uthando yinto ekhona mina ephilayo. Uthando lunjengendlala ukuthi ungalamba, uceda kulamba ungavele ucupha uginye udle nathi amanzi sekuphelile. So into ehlala ikhona engathi ngolimi lemzini into e-permanent. Akunanto enjalo ethandweni.
Utho ngani khona kodwa?
Ngithi mina ngiyake ngibona abantwana abangelabo yise, kuthiwa uyise wamyala kulesifungo sikanina, kodwa watholakala unezithwele wathanda lo muntu wamthanda wambalekela. Kuyabe selungaphi uthando.
Lapho sizwe u-Obed Dube uKilton Moyo ingcweti kwezokuthandana kwabantu loNkosazana Musa weNkosi Ndlovu bexoxa lo Gibbs Dube weStudio 7 kuhlelo Zimbabwe Today esilethulela lona ebulenjini kukhasi leFacebook leVOA Ndebele. Kwezemidlalo lamhlanje inhlanganiso yenguqu eKasilaga Premier Soccer League ithi kayizange ithole incwadi yokukhonona evela kuqembu leDynamos kumbe kuZimbabwe Football Association ngokuxotshwa komgadli weDynamos emdlalweni weHighlanders leDynamos ngesonto. IPSL ithi kasiqondanga isinqumo esithethwe yiZifa Referees Committee ibambisane lo Philip Chiyangwa umgcini sihlalo weZifa esokuthi ba umgadli uJoel Yupopa Ntopa kwakungamelanga aphiwe lokhu okuthiwa yired card. UYupopa wangqikila umvimbi weHighlanders uPeter Muduwa baze befuqane so kuzaphela umdlalo wabo. Unompembe uArnold Ncube wapha uYupopa i-red card. IPSL ithi isinqomo sikaNompembe kasesulwa kungalandelwanga imithetho yomdlalo wenguqu. Ithi konke lokhu akuzange kulandelwe ngemfanelo ngoChiyangwa labanye bakhe. Asenelisanga ukukhuluma ngodaba lolu loChiyangwa. Kuwoza Friday ngolwesihlanu sihamba loStango lo Nongoma bephethe idlalade labo elitsha.
UStango lo Nongoma iqembu labantu ababili abenza umculo weAfrika ohlanganisa iacoustic guitar le instrument yethu yaseAfrika imbira.
UStango lo Nongoma kuWoza Friday ngolwesihlanu ungakhutho. Lo ngumsakazo weStudio 7 sisakaza sise Voice of America ese Washington.
Wela pumilanga yey la pumilanga la kwela la zela yoshona ngilindeni 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 wela pumilanga matu wela pumilanga la pumilanga la pumilanga yeyi la pumilanga la kwela la zela yoshona ngilindeni 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 ngithuzuya bengithuzuya mina
bengithuzuya mina bengithuzuya mina bengithuzuya mina bengithuzuya mina
ukukhanya kwezwe ngilinde umalandela sigqiba ke uhlelo lwethu lwalamhlanje kodwa singakehlukani isikhangele ebezihamba phambili ikomishini ebona ngokuqhutshwa kokhetho iZimbabwe Electoral Commission isungula uhlelo lokubhalisa abantu abazavota kukhetho oluzayo kusasa izakhamizi zeGwanda zisola ikhansili yaleli dolobho ngokufaka imitshina yamanzi ezindlini ama-prepaid meters ingazange ikhulumisane lazo. Kwanelo kwalamhlanje olivalelisayo ngontungamili Nkomo. Salani kuStudio 7 Live Talk. Milani.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.